very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 19th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the shortage of medical drugs, especially surgical anesthetics that has hit Harare Hospital and other referral hospitals throughout the country.
To join our discussion, send a text message to 1202-465-0318 or go to www.voashona.com or www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com.
We are also broadcasting on our 909 AM 6065 and also 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of medical drugs following a memorandum from the Health Ministry entitled Suspension of Elective List Drug Shortage.
The circular lists the drugs that have run out and adds that all surgeries have been suspended for the time being, and only maternity and intensive care unit, or ICU, will be done.
And according to the memorandum, the situation will be reviewed next week as authorities are busy trying to replenish the stocks.
There was a deterioration of infrastructure, lack of investment, poor remuneration of health workers, shortage of essential supplies and commodities that led to the near collapse of the health sector in late 2008 and early 2009. The situation slightly improved during the government of national unity in 2009, but now the situation has further deteriorated.
And a few months ago, some hospital outpatient wards in Harare and Bulawayo were closed due to the shortage of drugs and a pay dispute between junior doctors and the government. Wonguka ama wadiwa nasi tinauti tinge tichitarisa negutaura nezve mamiro akaita zvinhu muchipatara matiri kunzwa kuti vamwe vanhu vari kuti vakaenda hakuna mishonga kana hatingataya mapain killers nekudaro pakunzi pambomiswe kuvhiya vanhu kana kuti maoperations anenge achifungwa kuti haana kukosha nekudaro zvaakuitika ndezvekuti vanhu vari kuoperatwa kana kuvhiyiwa ndevaya vanenge vachida kutovhiyiwa kana kuoperatwa chiripo ripocho tingati vaya vanenge vapinda munjodzi nevamwe nevamwe asi vaya vanenge vachimbonzi mozoya mwedzi unouya kuti tikuvhiyei vari kumbonzi chimbomirai nekuti mishonga hakuna uye tiri kunzwawo kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka muzvipatara nekuti vana chiremba navana mukoti havasi kufarawo nemari dzavari kupiwa dzavanoti ishoma. Chris.
Yevo kambe Blessing. Valaleli lamhlanje sixoxa ke ngodaba lokusilela kwemithi ikakhulu le esetshenziswayo nxa umuntu ehlinzwa lokho kuthiwa yi-operation ngesilungu. Kuthiwa ke hayi kumbi kabi kakhulu sekuze kwathunyezwa le ncwadi evela kugatsha lwezempilakahle. Impilakahle besithi bona hayi sebemile ukuhlinza osekusele kuphela yikuthi bahlinze labo ababe belobuhlungu obubangelwa ikakhulu zingozi zemgwaqweni kumbe labana ababe beletha. Blessing.
Wonguka hama wadiwa makasununguka kuti munge muchiti fonera nekuti nyaya dzezveutano dzakakosha uye ikodzero yemunhu kuti anga achikwanisa kuti akaenda kuchipatara anga achirapwa kwete zvaakuitika zvokuti tiri kunzwa kuti vaya vane zvirwere zvegomarara Chris vane zvirwere zvakaita sana cancer varingoenda kana vaenda waakuda inonzi chemotherapy mapiritsi avanenge uchinwa kuti unaye kuri kunzi mapiritsi waya haako nekudaro unofanira kunge uchienda kunotenga nemari yako mapiritsi acho anenge anodhura dzimwe nguva kusvika pamadhora angasvike zana nematanhatu pasesheni imwe chete kana kuti kuma600 pasesheni pamwe unenge uchida matatu kazhinji mari yacho inogona kunge akusvika kuma 3000 5000 kuti ungochirapwa asi vanhu vakawanda havana mari idzodzo nekudaro varingonzi dzokerai kumba zvinozoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvinokwanisa kuti vanokwanisa kunge vachikwanisa kunge vachirapwa Chris
blessing hai umumuka umanga kahle sibili kwezempila kahle siyezwa kuthiwa kwendaweni eziningi sokwenzakala ukubana nxa usithi uyoyelatshwa kumele uzithengele okunye okusetshenziswayo okugoqela lona igazi eliphiwa ngabantu kungelambadalo kodwa hayi yonke into sithengiswa blessing ufuna ukuya ukuthi uyenzwa kumbe i-operation sokuqale uyethenga lokho okufunakalayo kumbe lokho abathi infusion yokufaka igazi leyana uyathenga konke uyazithengela into kathi ingayaziwa ngensuku zakudala abantu babesiya isibhedlela ufike usiyelatshwa ungelakho konke lokho okusokutsho kona phela ukuthi nxa ungela mali kutsho ukuthi hayi impilo yakho isengozini blessing
onguka hama diwa sezviri kutaurwa naChris apo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti vaya vanenge varasikirwa neropa vari kunzi vange vachiritenga nekuti kuchipatara hakuna iroro paracho iroro vanhu ukaenda chero chawaitwa munenge makunzi mhanya yekufamasi munotenga mushonga asi kune vamwe nenyaya yavo yakaita mamiriro akaita zvinhu nyaya dzezveupfumi Chris zviri kubuda pachena kuti havasi vese vanokwanisa kunge vachitenga mishonga muzvipatara vazhinji vanenge vachida kutobatsirwawo asi ukanzina unotenga mushonga zvinenge zviri kutinetsei nemugovera ndakataurawo navaitai Rusike vecommunity working group vachitaura ivo kuti zvimwe zvaakunetsa kumaruwa ndezvekuti nenyaya yekuti ukaenda kunenge kusina mushonga wozoenda unotenga kana kuti ukagara muchipatara usina mari vamwe vaakutengeserwa mombe zvikochikari nezvimwe nokuti vanenge vatadza kubhadhara mari dzezvipatara So I was talking to Mr. Itai Rusike, the director of the community working group on health, and he was alluding to the fact that people, you know, going to seek for treatment is now a luxury to most people. They are not going there because if they go and they cannot pay their hospital bills, they are losing their properties to authorities. You know, they will come and seize their properties. Donkeys, cattle, or anything, because they would have failed to settle the hospital bills. So he says it's very dangerous because people are simply not going to seek for medical treatment, you know. And once this happens and you go at a later stage, sometimes, you know, it will be too late. And he was urging the government in its budget. I think that is where the other problem is, that when it comes to the budget, most of the money, you know, not only in Zimbabwe, but in most African states, it's put in defense. You know, the defense budget is huge. You look at health and education, there's nothing. I think maybe as per the Abuja declaration that said that at least 15% of all the money in the budget must go to health. If the African countries adhere to that, maybe that might actually help, Chris.
You know, the situation is really bad. I know of some cases where people have been, the patients have been detained because they don't have money. In fact, I know of a number of women, expecting women, who were detained even after giving birth because they don't have the money to pay for the services. That's how bad it is. It's almost like kidnapping, you know.
Of course, we are having problems with our lines, but please just keep trying. Of course, this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk, we are talking about the critical shortage of drugs in the country's hospital, and this has actually led to some major referral hospitals like Harare Hospital suspending operations that they think are not in the category of what can be classified as an emergency. But this only shows that the crisis in the country's health delivery system is worsening. And I think health experts, Chris, will tell you that most of the money, you know, the drugs and everything, it comes actually from donors. The government is not investing much when it comes to the health delivery system. And sometimes people are told to pay. But unemployment is at 90%. And, you know, this becomes a bit problematic. So what it also means is that people are not able to pay taxes, you know, that the government can otherwise use actually to offset some of those problems. I think we have our first caller in Harare. Vahumba Magadi. Aiwa, tiripo Vahumba. Murikuona sei mamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Uye mune experience here, pane zvimwe zvamakamboona here?
Mukomo wangu handidi kukunyeperai. Ndoda kuti ndikutaurire chikwadi chiri kuitika paground. Inini ndine menzani wa baba vangu inini vakarwara ni cancer inonzi prostate yai. Saka taenda pa gomo hospital ava. Saka svika zvakanzi mishini iri down. Iri down kudaro ndobva watipa date rekuti muzouya kuoperation 6 months away. Ane muruwana. Ndobva tabva ipapo ndobva tazoenda kunonzi kukaranda hospital ukoko. It's not a government hospital, it's maybe a mission hospital. Takaona kuti ma services avakati provider ikoko akanga atori far much better than muHarare matakabva isusu matinogara. Saka ndobva vakatofa vasina treatment mubaba wangu ndinotochitarisira kuti hurumende yamugabe ndiyo inokonzeresa zvese izvozvo. Unoona kuti mari dzese dzinobiwa macorruption anenge achiitika ma15 billion ese akabiwayo idzodzo mari idzodzo dzinofanira kunosubsidiza mishonga inofanira kutengwa kunze kwenyika handiti zvipatara zvoita mushonga zvipatara vanhu vorega kuenda kustrike vorega kuti izvetezizi saka ivo kana vachiti corruption tiri kukontrola corruption vachingosiya zvichiitika hazvina zvazvinotibatira zvizvo hama dzedu dziri kufa ndoda kukutorera chokwadi kuti wana munhu anosapota musangano wezanu pf haasati arwara gore raanorwara akaenda pagomo kana kuti paparira nyatwa haasi futi akada kuona chinonzi zambia hozi vanhu vari kufa uri pachuu akamira so manesi achiti tiri pagoslow munhu achifa munhu achiti ari pagoslow kana nemu its like total example now tine south africa iri padhuze nesava south africa vari kuti maservices avo kuzvipatara isi free izvozvo vamwe vakarwara vane access etransport vanokwira voenda kusouth africa vanorapa nekuti hurumende iriko inosubsidiza mishonga toziva kuti mishonga ndida kutengwa but kana maagents aya akaita sana USAID nechichii vanhu madonors aya havazokwanisa zvese saka isusu takashira takati ngavachiita zvese even inow kutaura kwatiri kutoita kunokumu mvura chaicha hatina handiri muriwana kushayikwa kwemvura kunotisiga zvirwere takarwara tienda kuchipatara hapana mushonga saka vanoda kuti tiite sei right
asika hurumende iri kuti zviri kukonzerwa nezvirango nai Vahumba
zvirango zvipi zviri kukonzerwa nai mukomo wangu pakabiwa 15 billion panga pane zvirango zvipi zvacho
saka
inzwai mukomo wangu tinotaura nechokwadi chisingaputse ukama right ivo vari kuti zvirango handiti zvakatumirwa zvidhera yavanotaura iyayo handiti zvidhera yakaiswa yakavapo ichirestricta kutengeswa kwemadiamonds kunze kwenyika handiti ndizvozvo right madiamonds obva acherwa kubva paakatanga kucherwa up to now zvirango zviripo zveupfumi zvinorambidza madiamonds dzatengeswa kunze kwenyika madiamonds acho ari kupi iwayo acho airambidwa acho ari kupi kana uchitaura nyaya yezvirango bhozi zvidhera zvirango ka handizi saka anofanira kunge aripo madiamonds acho tinofanira kuaona kuti isusu takatemerwa zvirango zvekutemesa madiamonds kunze kwenyika saka taichera madiamonds aya ari apa yatakarambidzwa kutengesa toshaona kanyika yacho uno dzoshuwa madiamonds aripo nekuda kwezvirango hapana zvirango vanhu ari kungohwanda management inini daindanga ndirini mutungamiriri wenyika zvandaita ndaifaya maministers ese ndoisa vanhumbesa vanyowani vanoziva basa kwete noministry one obva kuna dza ministry oiswa kune yena dza ministry oiswa kune dzana ministry munhu achiita the same mistake munoramba achingotendedzwa zvakafanana for example ndokupa example ya David Parire Nyata munhu anita four matems ari kuhiobisekta hiobisekta ichiparara vachingoti ngaramba ariko chiti hakuna munhu here minister anokwanisa here kuuya kuhiobisekta omboitiundoti hapana here change inoitika zvinongoda common sense mukomo wangu kunoku kuzimbabwe kunoko wakarwara kufa hakuna chimwe chaona uchienda kuchipatara uzoti kunofa vane mari fine ndivanoenda kunana west end neinei but iri nhau chipatara please kana pane vanhu vari kunzwa nyaya yandiri kutaura ngavagadzirise mahealth sector yes, yes, Victor, Victor, one look at one thing on Vinny and Indonesia. Vinny, I in the end of Spatara, Lagabi, right now at the country we operate. And the innocent Wadza, then, 90, South Africa, maybe in the end when they attend South Africa, and within 2 weeks, since that process is at Obo. But now in Zimbabwe, we are dying because of this in Mugabe. I don't know the inland moving, but corruption, Gaipe, my clinics, even when I end up on a middle of Mira,
I want to know. Chris, you heard from Mr. Humba there, a harrowing story. He says his father had prostate cancer, but he could not get any treatment in government hospitals, and he says he has hernia. Unfortunately, the doctor said there is nothing that they can do. So he says the only option for most Zimbabweans is to go to South Africa, but unfortunately, it's expensive.
That's sad blessing. We have another caller, Silo Andrew, also Johannesburg. Kunjani Andrew?
Niyaphila njani nani?
Siyaphila. Mbani ibizo igama lonke lesibo?
Mina ngu Andrew Zaba.
Oh, Zaba.
Yebo.
Hayi, siyathaba ukuba lawe emoyeni mnumzana Zaba.
Yebo, hayi la ngiyajabula ukungena kuhlelo.
Ye, ungasipha imbono yakho.
Yebo, hayi mina imbono yami ukuthi masikhuluma ngalezi zindaba isuka zingene kakhulu kupolitics. Sokungani sithanda ukukhuluma ngepolitics kakhulu. Kube kathi uhlelo lwamhlango lempila kahle olukhuluma ngoku abantu why bengatholi noma imithi efaneleyo ngasematheater. Yikho lapha sibone ngathi okufanele kuyenzakale kahle ugatha lwezempila kahle yena obona ngezempilo kahle uyazi ngakho lokho. Sibone ngathi priority number one kufanele ukuthi kube yimpilo ngoba laye enje umkhokheli wethu umayegula ugijimisa impilo kakhulu. Siyake sizwe ehambe siye endaweni ezithize. Abadala bethu laba belatshwa ngaphandle kwamazwe kodwa thina ethe silatshwa phakathi kwelizwe. So amboni ukuthi bayasinakakela laba bantu asazi. Kodwa nxa kungabe kulo muntu wezanupf yakha agule adlule kuze nezo zibhedlela amatheatre nalawo engxa engabe bayakulungisa. Ngiyabonga baba, kodwa ke bengingathandi ukuthi ngikhuluma amazwi anjalo kungenxa yobuhlungu okudlula kwabantu ababuya kathana abantu. Phela izihlobo zethu siyazifuna zonke ezihamba laphana zifika zidlule. Khangela kathesi ukuthi bangaphi into abazikhulumayo khona ngale tiyene kakhulu. Ngabe imali zakhona zonke zifakwa kwezempila? Impila kahle lemfundo yinto ezibalulekile emhlabeni baba.
Hayi, sibongile kakhulu ube lelanga elihle lobusuku obuhle mnumzana Zaba.
Ngiyabonga kanti.
Yebo. Blessing, you know, Mr. Zaba, they is talking about, first of all, he says, you know, it's unfortunate that, you know, this is a health issue, it's a health topic, but, you know, it's unfortunate that politics always creeps in. And then he says at the same time, you know, it's unfortunate that those people with money, the politicians, are going out of the country whenever they don't feel well. So he says, you know, he's not a hearted person, but he wishes someone senior would maybe face, you know, some difficulties, and then maybe that would force them to improve the health situation in the country. Listen.
Chris, I think we are now being joined by Dr. Ivan Mastara of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Dr. Mastara, good evening.
Good evening. How are you?
We are doing great, and thanks for joining us.
Thanks, man. Thanks for hosting us.
Chris, maybe you can...
Yes, Dr. Mastara, how are you? It's Chris Gande.
Hi, Chris. How are you? I'm great, man. Thanks.
Okay. Thank you so much. First of all, would you give us a situation of how bad the situation is? Because from what we are gathering, there is a shortage mostly of anesthetics. Can you give us a broader picture?
Yes. There was a circular which was circulated, which was sent on the 16th. By the head of the anesthetic department, communicating that they were suspending elective surgeries because of shortages of drugs which are pethidine, morphine, and adrenaline. These drugs are used post-operatively to treat pain. So they're saying it's not in the interest of patients to do those operations where we are not sure about pain control and resuscitation.
Mm. Yeah, before we even go any further, would you explain to us what elective surgery is?
Okay, so elective surgery is a non-emergency surgical procedure. An example I would give, say, a woman who has a breast lump which is suspected to be cancer or confirmed to be cancer and requires to have a surgery to remove that cancerous lump from her body, that will be classified as an elective surgery. It's not immediately life-threatening, although, you see, we would want to have the surgery as soon as possible, since every day that you have that cancer in your body, reducing your survival chances. So it's an elective surgery basically would be something that is not immediately life-threatening.
Mm-hmm. And, I mean, talking about the drug shortages, I mean, if the hospital does not even have painkillers, Dr. Mastara, what else is still there? You know, is there any reason to keep them open anymore?
I think what the consultants are doing is trying to make the best out of a terrible, of a bad situation. I think obviously for some reasons they have to keep the hospitals open so that they can, the public can still have confidence and they can kind of conceal their failure. But if you manage to get that circular, it's actually mentioning that even antibiotics are not there. So I think it's a dire situation. You can't have a hospital without antibiotics, since most of the ailments are caused by bugs, which would require antibiotics for them to be rectified.
Mm-hmm. Yes, Dr. Mastara, I see from the memorandum that the situation will be reviewed. I think they say next week or midweek this week. Do you see any improvement in the next few days?
Maybe they are running around to get the funding, but the thing is, you see, most of these drugs they are mentioning, they are found in pharmaceutical companies all over town. The issue is to do with resources. Maybe as it is, Harare Central Hospital is broke and they have no money. According to some inside information, they were saying the government last disbursed money to the government hospitals sometime last year. So they're operating on a shoestring budget, really.
Thank you, Dr. Mastara. Please do stay on the line. Regatiende ku South Africa, kunam koma muka. Magadi.
Nofara, angu magadi nyo.
Ndiwa muka, erikana wati muka.
Ndiwa vaya wa muka.
Wa muka, okay. Magadi wa muka.
Ndinofara hangu magadi ni mkoma blessing.
Aiwa tirina nyari mdari reminds kwa iva muka anziri hakuna mshonga kana painkillers wae.
Zonu zinedwe ndi ajote ngoti nina ndinya yangu kufundiswa na zonu kuti zongo lati zangu gara zangu wapachena kuti wagwara unungobuda kushe kana bonapa wakabati kwa wakanubazi kwa wofu kuhizi uku zongo lati zauti zonu zwa sina umira zatana haka munyika. Zvino zvango sara wokunesu wa sina zvunhu to amenti torara masei ne tochera miti yorudzi hatizivi chinda zveku ku ndishoti toenda kupi chaiko nokuti kuti tindituye ku South Africa kunodhura kuMozambique kwacho hakumbonzwisiki kuti kuri kugona kubatsirikawo here kana kuti kwete zvino asi hurumende yedu ndo inonyanya kuhlisa zvairi kuita nokuti unowana vachinyati yoku kukoshesa zvinhu zvisingafani kukoshesewa kuratidzira kunorunyararo kwako chinofanirwa kungosiiwa kwakadero kwete kuti vonotenga mazvombo zvokunokuwedzera mapurisa kuti varwisane nevanhu vanhu vakuvara ivavo vanonoratwa kupi hazvina kungozvigadzirira matambudziko kunoitwa nehurumende yedu vanosunga vanhu vanoendesa kumatare mari inoshanda ikoko yanga ifanirwa kushanda kuiti kuministry of health nokuti ndokunoupenyu ndokofanirwa kukoshesiwa zvino unoona kuti negurukota redu rohutano harinenge ndunga handizivi kuti chii chinomboitika kuti dai vakasarudzawo havo umwe chero muovheti hake hasina zvaanoziva nokuti hazvindibooni musiyano uripo nokuti munhu akangodzidzira puti nemunhu wakadzidzira kudhokotera hamboratidzi kuti wakadzidzira kudhokotera kana iyezvizvi minister of finance kana achibhabhajeti rake kuti wakamboisawo here kana kobiri kuministry of health kana zvinhu zvakamira seizvozvo zvinhu zvinodotikisa ini handitombonzwisisi kuti shuwa ichiri nyika chaiyo chaiyo here iyi kana during smith hainambogara yaiparara sezvizvi yodzokera ku2008 hama dzedu kwadzakaparara nekorera dzikaparara dzimwe nokushaya mishonga muzvipatara ichi nezvibere zvisiri zvekorera zvefuti hazvo zvinotisa izvi baba
aiwa tinotenda zvikuru wamhuka nekupinda muchirongwa chedu
hai ndizvoi mukoma
tinotenda you heard there from Mr. Mhuka. He's saying that too many misplaced priorities by the government, and this is resulting in this crisis in the health sector. And he fears that Zimbabwe is slowly sliding into the 2008. You remember that era, when some hospitals were closed for quite some time. Tomboenda ku Namibia, kuna vadube. Vadube magadi.
Tinofara magadi vajonga.
Ndimukoma Blessing vajonga vari kuuya muswe chitatu paDiaspora Forum.
Mukoma Blessing vakadiko.
Haiwa isu tiri nani zvedu. Vadhube, tipewo pfungwa dzenyu. Hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara uko.
Zvinhu zvingashamisa hazvo plus zvinorwadza chaizvo. Munoona ndosaka vanhu vachidemonstrate. Mbavha idzi dzanyanya kuba maminista vaba uyo waiswa apa waba. Ndozvinenge zvinzi nevanhu hatichaiwa rorowa vanhu ngoti nyange mapurisa vacho unoshaya kuti vanonorapwa kuteyo ndizvozoka mishonga yavakushaita zvinorwadza chaizvo mufundo
saka pangagadziriswe sei vadhube tisingati hedu vanhu vari imbavha
but chakaipa ngachitaurwega because tasai kuti iwo plus iwo uda kutonga kwawo kukara kutonga vanoramba vachitonga nyika ichisvika pakuparara kuzvakadai so kuti zviite sei vanhu vaakufa vanhu vaakutaivavakuuraya zvinobatsira chiimanyi
vari kutika zviri kukonzerwa nezvirango
zvirango zvipiko pane mumwe muteerera mbotaura zvema15 biriyoni zvemangoda kungangoda chirango here wabangoda waba chibage waba dhiziri wadii zvirango zvipi manje vo zvinorwadza mufunge vanhu vari kufa zvekuti yeveshuwa ukaenda kakumahospital kuri kusiririsa hakuna chiriko zvinozvitotaurwa kazvitori nani hakuna chiriko nyange iyo manesi acho ari kufa nenzara hapana kana chavari kumboona
aiwa tinotenda zvikuru vadhube nekupinda muchirongwa chedu
maita basa mukuru murave zvakanaka
aiwa nemiwo tinotenda
zvakanaka
Chris, you heard there from our caller in Namibia, Mr. Dube. He's saying that, the problem in Zimbabwe is corruption. He says, the leadership is corrupt. And as a result, all the resources that might otherwise be used in the health delivery system are being abused. Chris.
Okay, we'll go back to Dr. Mastara. Dr. Mastara?
Yes.
Yeah, we see that this particular secular